Kwazwai, muri eZimbabwe, Zimbabwe muhle, mthokazo muhle, muri eZimbabwe, ndinokugamuchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMichael Hove. Welcome, Zimbabwe muhle, to Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related. We're coming to you live from Voice of America, and today is Tuesday, the 17th of September, 2019. Zimbabwe muhle, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe muhle, mthokazo muhle. Ndinomgamuchira emchirongwa chedu chevechidiki, uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Namhlanje is Tuesday, the 17th of September 2019, and I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. So namhlanje uhlelo mthokazo muhle, Zimbabwe muhle, nasi mchirongwa kurukura nyaya yema abductions. Tonight on The Connection, we focus on the abductions of civilians in Zimbabwe by suspected state security agents, the latest victim being the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombey. The Zimbabwe Hospital Doctors Association says they have not heard from their president since Saturday night, whereby he sent them a WhatsApp text saying that he had been kidnapped by three men. The abduction is one of the reasons as to why the doctors in Bulawayo, Harare, and other areas in the country have put their tools down, and they say they're not going back to work and up until their president is returned in a safe and sound condition. Let's take a look at what happened yesterday, whereby one of the senior doctors addressed the abduction of Dr. Magombey.
The letter is addressed to the first citizen of this country, His Excellency, the President, E.D. Mnangagwa, from the senior doctors in all government institutions. 16th of September 2019. Re: disappearance of Dr. Peter Magombey. We, the senior doctors, specialists working in the government health institutions, met today and on the 16th of September 2019 at the Parliamentary Hospital. We deliberated on the disappearance of our colleague, Dr. Peter Magombey, which was reported to Budiriro Police Station, RB number 4085997. Dr. Peter Mgombe's whereabouts remain unknown, and we are seriously concerned about his welfare. We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services as from... We have withdrawn ourselves from 0800 hours, 16th of September 2019,
yes,
as medical practitioners from both public and private services.
Well, you heard them. They said they were withdrawing their services from both the public and the private medical sectors. Now, a lot of people firmly believe that the abduction of Dr. Magombey was a result of him being one of the forces that was pushing doctors to go on strike due to the poor wages that they're receiving. Let us take a look at the last interview conducted by VOA with Dr. Magombey, which discloses more information.
Zimbabwean doctors are on strike for a significant salary boost. They say they won't resume working until they get one. Doctors there currently make about $200 a month.
I think government should expedite the negotiations regarding our cost of living allowances.
Last month, the government offered a 60% raise, but the doctors turned it down, saying the inflation rate for food, fuel and housing costs is about 900%. This hospital is now taking only serious cases and referring others to private hospitals. 85-year-old Vasinara Julius is one of those turned away, according to her husband.
She has not been attended to.
We were asked to go to a private hospital for more tests. I have sent my kids to go and check how much it costs. It is more expensive at a private hospital. She needs 5 tests done.
With its economy in steady decline, Zimbabwe's social services have been funded lately by foreign donors such as the European Union and the U.S. Agency for International Development. But the assistance has not been extended to salaries, resulting in low morale among health staff. Nonetheless, Zimbabwe's health minister says doctors are needed on the job.
We also expect that our workers stick to the fact that they are in an essential service. As an essential service, you cannot just wake up and disappear, and leave your patient alone. We have to act responsibly. We have to act in a manner which will not, risk patients' lives.
He says a health services commission will deal with the issue of Zimbabwe doctors indefinitely striking by banning work stoppages. In the meantime, public hospitals are operating on a reduced staff and patients are waiting for care. Columbus Mavunga for VOA News, Harare.
Well, that was the last time that VOA spoke to Dr. Magumbeyi before his abduction. And shout out to VOA correspondent Columbus Mavunga for that report. Now, after all these happenings, Dr. Magumbeyi joins a list of people that have been abducted this year. Amongst them are TUS president Obet Masaraure, who was abducted and beaten blue and then returned. Famous comedian Gonyeti, who was also abducted and beaten. Now, and also joining them is youth leaders of the opposition and, of course, others. According to the recent tweet released by the U.S. Embassy in Harare, thus far, since January, at least a minimum of 50 people have been abducted thus far in Zimbabwe. Government has acknowledged these abductions. However, they've distanced themselves from that by saying that these are the works of a third force or a third party with the intention of making the government look bad. In actual fact, in one of the reports that we released early on, the Minister of Foreign Affairs, Mr. Sibusiso Moyo, said, and I quote, the government of the Republic of Zimbabwe has noted with concern the abduction of Dr. Magumbeyi from his house in Buriro over the weekend. Following this barbarian act, the government immediately activated the security agencies to make sure that Dr. Magumbeyi is found and safely returned to his family. The government, under the new dispensation, is totally averred to practices that put the lives of any citizen in danger. We therefore find it very curious that whenever there's an impeding international gathering or a high-profile visit in Zimbabwe, these criminal acts are always perpetrated on our innocent citizens. He also says, in our minds, that towards the SADC summit in Tanzania last month, the country was gripped with numerous abductions of our citizens by people who aim, we can only believe, was to tarnish the image of the country regionally, continentally, and internationally. We have no doubt that the latest abduction of Dr. Peter Magumbeyi was meant to coincide with the visit of Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Freedom of Peaceful Assembly and Association. Those were sentiments echoed by the Minister of Foreign Affairs, S.B. Moyo. And, of course, these were sentiments echoed by Mr. Nick Mangwana on social media, whereby he said that these are the works of a third force. What is your take on tonight's discussion, Zimbabwe Mushe? If you're looking to join me on The Connection, you can text me live on WhatsApp on +12024650318. Ngiyaphinda njalo, +12024650318. You can also call me live at Thingweni, live on air, uze ungene lawo kuhlelo, +12026192077. Numbers recorded, +12026192077. We're also broadcasting live on radio on 909 medium wave frequency, 4930 uyeje, pa 15460 kilohertz pa short wave. Tilipo recorded, pa nandem tanda po pa internet. On www.voashana.com, sikona njalo ku www.voazimbabwe.com, njalo ku www.voandebele.com. Si Muriya Zimbabwe. For everybody that loves Facebook, we're broadcasting live on our 3 Facebook pages, those being VOA Shona, VOA Studio 7, and of course VOA Ndebele. If you're looking to join us tonight, feel free to write your name and number in the comment section. Njalo sizakufonela. Linga kho hlupela. Mtsakazo mohle Zimbabwe mohle. mhuri yeZimbabwe kushare chirongwa uyezve kuisa ma love nema like pachirongwa kuitira kuti tione kuti aiwa nemiwo muripo pachirongwa. Makatirira chirongwa The Connection muineni Mike Hove.
Hey ta, hola, Deepiko, Hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at Big Mike 3, BIGMYKE 3.
At Big Mike 3 is the username pa Twitter, uyezve pa Instagram. Muri yeZimbabwe saka kana muchida kukurukura neni, mwalifisa kuxoxa lami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram, but you can catch me after the hour. For the next hour, muri yeZimbabwe tripa napa, we are here on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, njalo ku VOA Studio 7. So lingakhohlwa phela ukushare uhlelo ukuze sibukele uhlelo lolu ngobuningi bethu. Once again, Zimbabwe muhle, welcome to The Connection, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related in Zimbabwe. I'm your host, Mike Hove, aka Big Mike. Before I head over to my panelists tonight, let us head over to Dr. Tapiwa Mungofa, who touches on the abduction of their peer and the current doctors' protest.
There was be a leader.
Yes.
Yes. No Peter.
No way.
At the end you come answer.
It is actually unfortunate that we ended up coming to this stage whereby we saw a doctor not being able to afford to live in this country. By living, I'm saying a doctor couldn't afford rent, couldn't afford food, couldn't afford transport. We are not talking about clothes, we are not talking about buying cars, we are not talking about anything. Just to survive, just to be able to go to work, we couldn't afford.
Let's go ahead and just look at that. I'm talking about most of the Zimbabwe. We're going to go there. Abo togo te la baya kono na bati. One of us has been taken and has been abducted. Njalo, the wages that they're receiving are way too low. But I asikwanisi lokuphila njengabodokotela. We can't survive ngenxa yokuthi imali esiyiholayo mari yathukutambira hansi. Aiwa, I see imali shoma, but as you saw, Zimbabwe Muhle, that was Dr. Tapiwa Mungofa. Laye, he's one of the doctors about a high pants and ngeke siyosebenza isathu sikunoshanda until one uDr. Wabo, uPresident Wabo, is returned in a safe and sound condition. Njalo bona babona ngani kuqhakathekile ukuthi uhulumende needs to revisit the wages. Now let's head over to Dr. Fortune Nyamande, who's joining me live ecingweni, and he's going to tell us a little more ukuthi bona abodokotela bakubona njani lokho kwenzakalayo. Dr. Nyamande, ndinomgamchira emchirongwa.
Makadini tinotenda.
Aiwa, tiripo, makadini ngoko.
Mushe.
Saka nyaya iri mugango doctor ndeyekuti pana umwe doctor akatsakatika, doctor who has been abducted, Dr. Peter. Vanhu imi sema doctor muri kuzvionawo sei zviri kuitika kuZimbabwe?
Izvi kutorwa kwa Dr. Magombei zvisiri pamutemo zvinhu zvekuti shungurudza zvikuru. Ati tarisire kuti hurumende kana kuti Mastart agents vanovai vari kususpectwa kuti ndo vakatora vamugombei vanosvika pakuita danho rakadai kunyangwe vaine kusanzwisana kana kupokana kwanguva vari kuita naDr. Magombei nesangano remachiremba, iro ratinozoti ranga riri kurwira kuti mari inotambirwa nemachiremba nemaconditions of service avo avandudzwe muZimbabwe. Tinoona kuti kupererwa kuita zvisakarurama zvatisingatarisire zvisati zvamboitika munyika muno, kuti chiremba anotorwa otsakatika odadza kuzikanwa kuti aenda kupi. Zvinhu zvinoshoresa, zvinhu zvinonyadzisa zvikuru pasi rose.
Asi hurumende, ndabva kuverenga statement yambobudiswawo na Minister of Foreign Affairs vaSP Moyo, hurumende iyoyo iri kuti aiwa zviri kuitika, this is not the work of government, asi pane third force iri ipapa iri kuita zvokuti aiwa pese panongouyawo a high official munyika, kana kuti panongoitwawo mavisits emahigh officials ndipo panotanga kuabductwa vanhu. Imi semadoctor muri kuzvitambirawo sei mazuva?
Isusu hatinei nekuti first force, second force kana kuti third force. Ibasa rehurumende kuti richengetedze macitizens ese ari muZimbabwe. It is the duty of the state kuti munhu wese ari muZimbabwe anofanira kunge aine security yakakwana. Kana munhu achinge ashayikwa, achinge atorwa ne-third force, second force kana whatever namba yemaforce yavanoda kupa, hurumende inofanira kuakaunta kuti munhu aripi. So zvinhu zvavagara vari kutaura, tine vanhu hobo vakaabductwa munguva shoma shoma yapfuura. Chii chakaitwa nehurumende kuinvestigeta kuti vanhu ivavo zvakafamba sei? Nekuti dairi third force, for example, namba yakatumira vamugombei message ichivathreatena vasati vatorwa yakaonekwa zvekare kuti yakambotumira mumwe munhu message musi wa15 or 16 August pakaitwa mademonstrations muHarare. Dai kuri kunzi third force, government yakatadza nei kuinvestigeta manambers anotumira vanhu mathreatening messages achizoimplimenta kana kusaimplimenta zvavanenge vari kufunga. Ini ndinoona kunge ingori excuse iri kuitwa nehurumende kungotsvagawo kunyara kwevanhu vakuru vabatwa vaita chii zvisakarurama. Handifunge kuti zvoni kune third force yavanotaura iyi. Kana chiexista vachinge vachitadza kudhila nethird force vari ivo government, then they should resign.
Aiwa, batai parunhare vanyama, ndendiri kudzoka kwamuri nditore umwe guest ari kupinda muchirongwa. Right, zuluka ndapa mtswakazo muhle, lo ngo Dr. Fortune Nyamande. Uyasho ukuthi bona njengabodokotela bona into yokuqala is they feel as though uhulumende should be doing more to ensure ukuthi this third force that they keep talking about makuboshwe, someone needs to be arrested. Uphinde wathinta udaba lokuthi there's a number that circulated, the number that sent umlayezelo lo to umnumzana uDr. Magombe, kuthiwa this number has also sent eminye imilayezelo to different people elizweni, sending same sentiments of threatening them. So uthi nxa uhulumende, if he's serious, kumele adinge ayenze investigation abone ukuthi kanti ngubani kahle kahle that keeps abducting abantu. But let's head over to my second guest, umnumzana uThafazwa Mgwadi. He's a ZANU-PF youth member laye uzabe phasi udaba lolu achinyatsotsanangura kuti ivo sevechidiki vari kuzvionawo sei. Vamugwadi, ndinomugamuchira ini chirongo.
Nezvo ndakutambirai chimborosva nevakateerera.
Vamugwadi, nyaya iri mumugango mainzwa, pane madoctors uyezve vanhu vakasiyana siyana over the past year since January, 50 plus that have been abducted. Vanhu vari kuchema chema vachiti now that this keeps happening, hurumende keeps saying kuti there's a third force, why is it that there's been no arrest? Imi sevechidiki muri kuzvionawo sei?
Ya, chekutanga chatingangoda kutaura chete kuti tine urombo kune avo vari kusangana nezvinhu zvakaita seizvozvo, ende tichivimba zvakare kuti hurumende yedu ichatora matanho akakodzera to ensure that those issues are addressed according to the processes and procedures that are necessary. It's regrettable, it's quite very unfortunate, but chatingangoda chete kutaura ndechekuti it is wrong, however, for people to start pointing fingers when faced with those circumstances. kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika vanhu vanototanga kutoti hurumende kana kuti musangano wezanupf kana kuti maboka ezvesecurity ari muno munyika muno maaiswa zvinhu izvozvo zvakashata. What we need to teach each other as Zimbabweans is when we are faced with those things, what are the kind of measures that we should take? What are the processes that we should take in order to ensure that we bring those matters to the, to the authorities? For the past 5 years, like you are talking about, or 5 months, whatever they are, we have heard stories about those incidences. But I recall one of the days, one of the persons asking even the ambassador of the EU, the European Union, kutiko imimi munotaura munotanga kuziva nezvemab gatchins akaita seayaya kana matambudziko anenge asangana nemacitizens emunyika yezimbabwe akaita seaya hurumende isingazivi kana kuti vezvemutemo vasingazivi vanosanganisira mapurisa vasiri kuziva kuti kune zvinhu zvakadai zvaitika. Unowana vemasangano akazvimirira oga civil society vana Zimbabwe Peace Project vatomhanya vatonyora vatokongurudha kuti no istate yadai zvinhu izvozvo zvakashata. Chinhu chatingangoda chete kuti vanhu vazive ndechekuti kana tasangana nematambudziko iwayo ngatimangareika kumapurisa, ngatimangareika kumaauthorities, tochizoti kumapurisa kana kuti kumaauthorities havasi kutora matanho akakodzera tichinge taisa nyaya dzedu kwavari. Kwata kuti nyaya dzinotanga kumunhu anoti kana asangana nenyaya yakadaro anomhanya kuenda kumapepa and I'm a hostile newspapers or hostile media that is not to be hostile against the state for the past 24 years. Kana munhu asangana nezvakaitika seizvozvo rushes to hostile organizations like civil society organizations that are affiliated to the opposition by and large. Hauzoziva kuti nyaya dzacho ndedzechokwadi here kana kuti masaramuzi. Tina nyaya for example yakaita semusikana anoita hake zvamafanis kana kuti you call them skits anonzi Gonyeti. Ukamutarira vamwe vaitaura kuti ini ndakarwa gumbo zvinoraura kazvimba tichitoona kuti atonogona kunge pane zvakaitika kana kuti pane zvinhu zvoda kuongororwa zvakaitika. Kutarisa musikana uya anonzi Gonyeti haana kana pakakuvara kana vanga kana rainaro kana urwere hwaakasangana nahwo hunotarisa kuti munhu anonzi akamwa suweji sokutaura kwaaita bati unowana ari muchipatara haana kana vanga haana kana chirwere chaari kurwara
nachoutoona
masangano akazvimirira vega vatotaura kuti akapondwa nestate zvakasangana nezvakadai zvimwe zvacho zvinozowanza drama. So when there is so much drama around those issues, it is then very much difficult for the state, for authorities, even for individuals such as us to be able to establish the genuinity of those cases. But when they happen, we will be comfortable to have investigations take place so that they are, those matters are finalized and they are concluded.
Then I'll come back to you. I have a couple of questions to head in your direction on this. Right, Zulukanda Liamuso, that is Mnumzana Tafadzwa Mgwadi, Uwebandla Elibusayo, Uwebandla Elizano PF. We are sure to hi. Njenge Elizwe, Gukara Tigile Ngempelo, Uwuti, Abantu, whenever a case like this happens, Uwebandle Sibamba, Nesibonu Uwuti, how do we fix such an issue? Uwuti, local Wenzoyo Ngabantu, Uwuti, you're running to Ama newspaper and so forth, Uyochela Bantu, Uwuti, hi, Bang Shail, hi, I've been abducted, hi, no. Uwutwa Kumele Siting Injele, Uwuyilungisa. So that we ensure which the authorities have the right, can take the correct measures to fix the issue at hand. Stella Numbono, Motabu Koneko Twini, Malifisungena Bushelo, Lina Kofi Fella, +12026192077. But I have a caller, 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 I'm Terry, Mapinam Chongwa, Mbano Connecting Way. Aripar Narin Diani?
Hello?
Yes, Papa Unjan.
Yani Apila.
Mbano
kukuluma ngeshona.
Aiwa, no problem mkoma chirongwa ndechenyu aripari nari ndiani.
Ndi mkoma heri.
Mkoma heri mapinda mchirongwa nyaheri mgango mainzo andesa.
Ya nyaheri mgango nda yunzwa ndi nyaheri nduda kukulunya netaura netika ileva no kunyanyanyanya wano supporta ZANU-PF. Wano ramba zvinhu zvinenge zviri obvious kune vakawanda vakaiziva handingadaku kutaura mazita avo but munowirirana neni vaiti kana mukavabata pachirungwa ipapa pastudio season muchivabvunza nyaya dziri obvious vaibva vati inhema idzo hakuna zvakadaro ndakambenge ndafamba kwakati hatina kuzviona but vabuda muhurumende ndovava kuita mafirst witnesses yekutaura kuti hurumende haisi feya pakadai inodzvanyirira but pavaitaura vakamiririra musangano wezanupf vaizviramba kuti hakuna zvakadaro zvinhu zvinonyadzisa kuti mukore unoyu nyika yaane almost 40 years yaita independence ichiri kushandisa hudzvanyiriro hwakadaro hunonyadzisa and then marani ruari kuitwa nyika yacho ka anotonyadzisa mukoma izo zvinezvi ukafamba mumigwagwa chayo chayo yekuti National Highway for example Masvingo Road yane mapotori yekuti you have to stop then you decide kuti ndezvega potori richienda ku right here kana kuti ku left you don't have to slow down but unofanirwa kutomira but yet nyika ine mamwe maexperiences anoitwa achionekwa nepublic like now ndiyaboni the former president but expenditure yachona iri kushandiswa at the expense of the general population. It's unfair. And the running rights, then you tell people kuti ukangotaura chete ndichitokutora uganiriri wacho waenda paexpense yekudarika nguva yamasbik chaiyo maonero angu ngavanyarewo vanhu vabve kuchiremba uyo vanhu varapwe ivo tinotoziva kuti vaenda access yekuenda kwavanoda kunerapa tsvaini but ngavakosidhodhi general people.
Aiwa takunzai zvakanaka mukoma here tinotenda zvikoro nekupinda muchirongwa nesu. Moods okay next week. So Zuluka ndaba lo nguHarry umlaleli wethu wokuqala ava kuphinda muchirongwa akanyatsotsanangura uthi ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa hayi abantu ababasekelayo those that support ibandla elibusayo ibandla lezano PF kuthiwa they have a habit of denying the obvious when things happen. Uphinde wathinta udaba olwe freedom of speech wathi hayi yena ubona ngani the issue of freedom of speech is at risk elizweni. Asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu ku-VOA Ndebele kulo Clement Mzola Dube uthi linjani hobe ohowe unjani putike Dube nguhobe HOVE hayi ngiphilile wena unjani na uPrincess Buhle Ntini uthi msakazi linjani hayi ngiyaphila Princess wena unjani. Uthandi Mdlulu uthi Mr. Mgwadi, you're captured by the perpetrators of this. Abductors are the order of the day in Zimbabwe. Please allow people to be free in Zimbabwe. Allow people to be able to express themselves. So, singakahambi kumnumzana uThafazo Mgwadi, let me go back to Dr. Fortune Nyamande. Doc, muchiripo parinare. Dr. Nyamande.
Hello, ndiripo ndirikunzwa.
Oh, okay. Right. Now, as we've spoken to different doctors, especially in some of the reports that we've received today, a lot of doctors are now in fear because they feel kuti, when you find someone of such stature disappearing for a good 48 to 72 hours, it's something scary. How are the doctors taking it in the country? And, of course, what needs to be done to move this issue forward? Because a lot of people are saying, awasikudzokera kubasa until the doctor turns up.
Ya ndinotenda nemuvhunzo wenyu rega ndimoreso wamugwadi kunyange ndisiri kuwirana hangu nezvavari kutaura. Ndichidzoka kumuvhunzo wenyu vana chiremba vakawanda pari zvino vari kutya ende I think they are in a state of sadness. Dambudziko ratiwira semachiremba muZimbabwe iri hasati zamboitika kubva even from 1980 patinoziva mugabe wachitonga. Nekushata kwanga wakaita mugabe nekudzanyira kwaaita hatina kumbonzwa chiremba akatorwa nevanhu vatisingazivi kuti ndanaani vatinofungidzira kuti maagents estates. Saka machiremba akawanda vari kutya and vaakuti pamusoro pekuti vagara havasi kukwanisa kuenda kubasa nenyaya yekuti mari yebhazi mari yekuti vashandise kuti vaende kubasa haisi kukwana vaakutotyawo zvekare kuti for their safety kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa. Ndoda kupindura zvishoma zvataurwa navamugwadi pavari kuti vamwe vanhu vanozokwanisa kuwana information sei zvisati zvasvika kuhurumende. I think tiri kuziva tese kuti pari zvino kwaane nzira dzakasiyana siyana dzekuti information inofamba sei. For example pakaupdactwa Dr. Magombei vakatumira WhatsApp message. MaWhatsApp mazuva ano anogona kuswera atosvika kana kuAmerica chaiko even government isati yaziva. Saka ndinongoona kunge ingori a lame excuse, it's a lame argument, it's an invalid argument. Yavari kungopa yekuti hanzi sei information iri kusvika kumwe kunhu isati yasvika kuhurumende. Hatina control information in this global world nenyaya yesocial media uyezve kuti hanzi pane vamwana vakamba abductwa asi for example Sagonyeti kuti ari kunzi akaonekwa asina paakakuwara munhu akanwa sewage chii chaungaone iwewe kuti munhu anwa sewage isema zira ndoita sachiremba munhu akanwiswa a poisonous thing like sewage. There's nothing physically chaungaone nekunze kwemunhu kuti munhu akanwa sewage. What you can only take is the account of the patient. So my abductions are zvinhu zvagara zviri kuitika muZimbabwe. Ngatisa one day nechigunwe kana kuwand kana kuti titsvage zvekureverera. It's very clear kuti muZimbabwe for the past few months manga muri kutorwa vanhu vachiabductwa nevanhu vatipinda zvekudzindanani vanofungidzirwa kuti dai kuri kunzi state haimei nezviri kuitika. Ingadai iri very active to weed out those elements vari kutora vanhu vari mudzimba dzavo, vari kudisturb peace, vari kuuraya vanhu, vari kumbunyikidza vanhu muZimbabwe. Zimbabwe haisi a failed state. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo. Zimbabwe inyika ine masoja, ine mapurisa, ine maCIO, ma state intelligence services. Pakaparwa mhosva munhu mungwadikidikanoswera abatwa. Zvekuti kune third force zvinoitika muma failed states, kuna Somalia nekune dzimwe nyika kusina law and order, kusina mutemo, ndiko kunonzi kunoita mamwe militia groups anokwanisa kunotora munhu zvisiri unaccounted for. So what it means and what it points out at this point in time ndezvekuti hurumende ine chekuita nekutorwa kwevanhu ava vari kutorwa mudzimba vachiabductwa.
Swaini mokasi nokana makufonera kuti tingoita basa rekubata runhare tichiteerera isi tichiine mhinduro dzatoda kukupai zvinei zvichashanda here?
Aiwa pindurai vamugwadi takukupai mukana.
Alright, chekutanga ndoda kupindura baba vanga vachitaura nzvimbo yeHarare yavanga vachitaura kuti havachaoni mugwagwa. Hatidi kuti tipoliticize kana kuti tiise zvematongerwo enyika nezvimwe pazvisingafani, asi kana tozoda kuzviita tinongovatsanangura chaizvo chaizvo kuti iva vava vangatiza ZANU-PF emapotholes nekureseka kwaita mugwagwa wemuHarare. Hatisi izvo zvega chete, ndakafunga kuti kana vari mugari wemuHarare vachataura kuti mvura inoonekwa kamwechete pavhiki, asi ndo vane kanzuro MDC anotaura kuti part of excellence inorava makanzurosi munomu, asi iri kurara makanzuro api vanhu vachibhadhara marates, asi mabhini aratakurwi, mapotohole haagadzirwi, mvura haiwanikwi, zvibhorani zvacho zvakavakwa zvese zvakafa, zvimwe zvakavakwa zvichipindwa nemusiwage imomo, nebato iroro rinorwana makanzuro asi havadi kuzvitaura zvavozvizoraya kuZANU-PF. Munakanzira weZANU-PF here muno muHarare wavangataura kuti ndiye ari kubama rokukanzurwa kuti ari kukanganisa vanhu vari kuita mapriorities ekuzvipa masalary pax kukanzuro ikoko nekuita maland barons vachidisha kuti stateland vachipanana ikoko, asi vagari vemuHarare vacho vasina chavari kuwana vapedze zvoti iZANU-PF. Zvina maturo izvozvo. Dheni chechipiri chandoda kupindura vachiremba vanyamandi ndichikwazisai pamwe chete ndazvekuti zvimwe zvunhu zvamunotaura kunyange zvangu ndisiri chiremba asi hazvirayani kuti ame no vice when it comes to medical issues because either in one way or the other I've been attended as a patient or I'm actually a patient. So because of those things ivi mukana kuitaura kuti munhu amwiswa poison haaone kumaphysical injuries very correct. Gonyata akataura kuti akarohwa, akataura kuti airohwa achidii akubva paakatorwa mbakati, asi haana kana any swine part of her body yavakaona ivo vachiremba ava vakatibudisira kuti zveshuwa mwana wayo akarohwa akakuvara pakati. Tatokanzipa kumwa poison yauri kutaura kana seswage zvavataura kuti hapana maphysical injuries hongusi ari mukati acharinde nawo akanozotadza kuti kuda mwana wayo akasangana netaifo kandi wakazorwara zvakati zvekati ataonekwa ndeapi hapana. Saka tiri kutaura kuti dzimweni dzacho dzinopedzisira dzava nhema, asi panyaya Dr. Magomei kana nedzimwe dzose ndandinotaura kuti inhema. Saka ngatisazamai kupoliticisa, ngatipei mukana kumaauthorities particular the state to bring finality on these issues rather than trying to grandstand and seek political expedience on the on the challenges that are facing a family. I'm sure Dr. Magombe is a family. If he was married or even if he wasn't, his wife need answers, his children need answers, his close family members need answers, and indeed those answers must come from the state which is the guarantor of the security of citizens. So let the state answer by way of investigating rather than for us to start then to try to cultivate political expediencies out of a tragic situation like that. Secondly, Dr. Magombe has disappeared. I don't want to spin or what we don't spin on tragedies such as this. But what I need to be to emphasize on is, was he accompanied to disappear? If he was accompanied to disappear, who saw him disappearing so that he can say the state disappeared him?
mafashando zino disappears ovanu, masoti chano disappears ovanu, there's a lot that happens. So that's what I'm saying. Let's not roll out certain circumstances. But I didn't talk about one of my thoughts because I'm not a witness to that. And I'm not going to understand because I'm not a witness to that. So that's why I'm going to answer the question. We don't need to politicize them. But to say, I'm not going to talk about the people. But I'm not going to talk about the America. I'm not going to talk about the people. America couldn't have a police officer, a police officer, shandy, the information in America, is still from a police station or an authority. So I should have come by my side. We have the bottom of the city on the Zanvano defender. A Pahanachandru would defend the Karamukaswana, the Mutaro Drugit. That is for the government doesn't need to be defended on this issue because it is not the culprit. In so far as those investigations have not been concluded, so that there is no need to defend. What about if we get to be shocked tomorrow? Thousands of voters are not from the moon to Siena. Are we going to apologize to this state? What does that apologize? What does that apologize? How much are the Zuzana from Bazagade? Some citizens, we can't then deliver the government of Zimbabwe as the guarantor of security. But when our security is under threat, we don't trust it to guard, to provide that security. We trust the civil society organizations. We trust what our radio stations. We trust what our, you know, our print media. That is an agenda on the government. Let's work with the state. But I have evidence. What is the state? I have Dr. Nyamandi. To bring answers to where they are needed, rather than to pretend or try to seek political relevance out of a tragic issue like that. If I put up, I don't go for Canada now, chat.
I watch a kunzo zvakanaka vamugwadi batai parinare ndirikunzwa kuti nemutereri rekanditore mutereri ndendodzoka kwamuri uyezve Dr. Nyamande. So ngiyezwa kuti ngilomlalele connectingweni khola mutereri ongena yokuhlelo ngubani khola mlaleli. Hello. Yes papa, unjani?
Fine, and you?
I'm good chief, ari parinare ndiani.
Thank you, Shepard,
unjani puni?
Hello?
Yes, Shepard. Zvirikufamba.
Mushe, zvirise.
Mushe, kandimi mapinda kamuchirongwa baba.
Ya, tiri kunzwa kushaikwa kwemunhu pari mukuru wamadokta.
Tudzeiwo maonere.
Sekuona kwangu vanhu vari muno muZimbabwe vava kutora advantage yema challenges ari kuitika vachida kuti va empower opposition party the MDC.
Why would they do that?
It's because of ZANPF. So kuti vapata kana vakambotsakisa zvakanaka kuti tione kuti right. Chichakaitika akaendepi munhu uyu kokana kuri kumwe kumwe kwaanoita like mamunhu anga ari pangaitaura kuti mbavha dzinotora vanhu matoti chaiwo chaiwo anotora munhu right. Zvose zvinenge zvingozi ndezvechi zvaenda kustate umwe aenda kudi atorwa negovernment atorwa neZANPF. Who knows that if the city party in Diana Nayo, can I know you know the other people who government guy in the car? I know Tower as government. Was it after all? I'm not prepared my days. Munuani for anger if I hang your eye. Munay like you, Anosu, Anna apologizes and that's what I know. Gunnery Queen, the owner, cannot even let you do put it right. I can get the old government, and only I know get as it is. As we before, at least put the government is right, no, but this is what she. Ngazi tsvagwe zvinhu zvinopwa time yekuti ngazvatsvagurudzwa kuti ndizvo here zvakaitika. Kana maona munangagwa ari wrong netimu yake, then muti right ndipo pane nyaya. Asi kana mukaona asiri wrong, then munhu kana tichiti tine fight kamhosva, masuspect atingangoti masuspect ese ari poto kugatananga munhu wani sekuti tinoziva achizviti. Tatanga tatarisa munhu wese varipo ipapo kuti right kune mbavha, kune magovernment agency, kune matsotsi. Kuna iyo gano kuna kuenda unu sungirari ega kana oinda unu gara kumwe kana kubu kulike sanga stara unu kuna kuenda ku night prayer kana utuma prayers ake ono tanya ariko kuta 40 days eku stara unu singu ita wangu like iye ega anu kuna kusini sila mbafazi unu kuna kuita matuza anu kuna kusini kana saka beni state unu kuna kusini saka tuta utinyato kusini kana iyo MDC unu kuna kusini ita kusini sa opponent ya
Mhm. Hayi wathakunza emkoma Shepherd tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo.
Thank you.
Basizulu kandaba leyamuzwa umnomzana u Shepherd ukhanya yani uyavumelana ngaloko ngamazwi ngamnomzana uthafazwa ngwadi esithi anyone could be responsible for this. Upinde waphatha udaba echafisa umbono ngamgwadi esithi even abotsotsi are capable of abducting umuntu. Lina lithini kodwa lokho nekodwini +12026192077. Ngenani kuhlelo umthwakazi omuhle, ngenani kuhlelo abafisa ukungixhuma ku WhatsApp ngikhona njalo +12024650318. Right, let me go back to umnumzana uthafazwa mgwadi. Vamgwadi mchiripo pari narandisa. Right. Now, I'm looking at some of the comments, and someone seemed to highlight another important, prominent figure that has since been abducted, and people to this day don't know where he is. The U.S. Embassy also issued a tweet early this week where they were saying, since January, 50-plus people have been abducted in the country, and yet zero arrests. To this day, even Yayava Zamara, still no one knows what happened. Seeing as though the state is responsible for ensuring people's safety, how do you then account for something like this when even your state is just turning around and looking at people saying there's a third force at hand, but people can't even put a name or a title or a face to who this third force is? Now that you're saying that people, what are people supposed to do when you turn around and see even the state itself cannot name who this third force is that seems to be abducting people time and time again?
Okay, I want to tell you what I do, mm-hmm. and which is what is required by the constitutional system in this country.
Mm-hmm.
I want to take you back. By the way, you are aware that I'm a former student leader at the University of Zimbabwe and nationally as the president of the Zimbabwe National Students Union at one point in my activism mm-hmm. as the president of students.
Mm-hmm.
I will tell you, I will not tell the names, but if one day people insist on attempting to blackmail this government on those challenges,
mm-hmm.
there was I will expose this out.
Mm-hmm.
There was a situation that arose in Dijivakuloro Nivangu Evoglenura Piku Maneru, Kumakov Zelsik. No, but that's another Matsu Panos Bakura Kwashi, I'm sure Papa Ines Bagi. I had the three of my national executive members. No, but that's a quite Papa Matsu, we tried to fight to bring Kuskandas of Kuaram so. And you know what people attempted to do? People attempted them to do, no, we can make money out of this issue, so go and report, don't go and report it, but go and seek for a safe house. So that you say you've been attacked by the state, and I said, aha, guys, this is stupid. This is about my health. And I know one attacker. I've noticed one of them, they are not political activists. And this is completely a separate issue. Why should we politicize a social circumstance in Okazangana and anybody else? So I met those people, and I had to report my case at Glenora A police station. And then, you know what happened? The person was Vanuatuagamako, and we had to do an out of court settlement with them. But there were people who had attempted to politicize my issue. So I'm saying, who reported Wakanaka, so that the state actually knows this is out in those people. We have people like Zamara, yes, and I'm sure the state is not resigned in terms of finding answers. It may not be today, it may not be tomorrow, but answers must be found, and the state is filled with that, I'm pretty aware. When it comes to this issue, yeah, Dr. Magombe, may I also tell you, if you needed to know so much, there are people, the story has already been politicized so much beyond redemption. You hear people saying, Dr. Kumbe was the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. I'm sure Fortune Yamande is there. I'm not a doctor, and this is Chiremba, but I know what happens there. Because I remember most of the doctors, including Fortune Yamande himself, we have seen the same thing by UZT, Chitazwaita, and Chitazwandaita, although those are the history chamber. But we know that the Zimbabwe Hospital Doctors Association has functional issues, and in fact, to put it clearly, there is another leadership that is the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, which Fortune Yamande himself knows. I don't know how this guy became the president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, but that is it, mate. That is right. To belong to his own more band or, outfit elsewhere. That's their own issues as doctors, which they must sort out. But I'm saying those things are real. But people have already arrogated him a title of president of Zimbabwe Hospital Doctors Association in order to magnify the gratitude, the gravity of his issue, which is quite very unfortunate. So I'm simply saying, like the last caller said, that Samanyai I was beaten by MDC thugs simply because I belong to ZANU-PF. Will that save anything? It doesn't save anything. That is why we are saying people must gather their conscience and know where to do politics, but politics must have a limit. We must draw the line where people are grieving for a circumstance that they cannot provide explanations over. Let the state play its role. Let pressure the state to play its role to provide those answers using its system rather than to say it is the state itself. Imagine if the state was a human being like yourself. Already you are being asked for answers, but people have already accused you of being the crime and the culprit. Would you produce the results so required? Would you be active enough and enthusiastic enough to provide those answers? It becomes quite very unfortunate. And as if that is not enough, all American ambassador, all American companies, those countries are hostile. The European Union ambassador, those countries are hostile. She was also talking about even there are super diplomats in this country. Gee, how many diplomatic missions are seconded to this country? How many do we have? So much. They are just tiny among us, those so much. But they are always on the mountaintop, always ready to shoot from the hip, always ready to use their emotions to spoil processes and politicize issues in a disguised attempt to provide political capital for the MDC. This is just wrong. Let us grieve with the Magombe family, provide the answers that are needed in order to provide to ensure finality on this issue. As I said, there is no one who is dead at the moment. There is no one who is known to be elsewhere at the moment. What we have is a case of a disappearing doctor whose accountability, I mean, whose location is unknown, and that location must be known, but it must, the state must play its role. That's why I'm saying that's the politics that is high. Let's deal with the issue as it is.
I want a guy to come to me, Tipe, Nyamande Mkano Kupindura. Doc Nyamande, are you still on the line? Right, man. I guess my question to you is, how do you then move this issue forward, ensuring that, one, doctors are able to go back to work because people are dying and people are getting sick? We've heard the cases of people coming in and they've called us saying, I was in Pandagendabu Hospital, no one attended to me, some have lost relatives and more. And at the same time, how do we ensure that doctors feel safe to be able to go back to work?
All right, not enough. Ndoda kutangana pindura ma questions zenyari tu amavunza. Kuti vana chiremba dzokere kubasa. I think we need to solve the underlying issues. I think you are munowirana neni kuti vana chiremba vasi kubasa nenyaya yekuti vamagombe vashayikwa chete. Vana chiremba vangatogara vari kuratidzira before adduction yavamagombe. Sei vana chiremba vari kuratidzira. Ndinotenda vamugwadi vaacknowledge kuti inini ndiri former president of Zimbabwe Hospital Doctors Association. Kubva muna 2014 kusvika muna 2016 ndakatungamira sangano irori rangari kutungamirwa navamagombe. Nyaya dzataitaura muna 2014, magrievances dzatanga tinawo muna 2014 dziyo atingori the same grievances ari kungorirwa nachiremba year in year out. What we need is a political commitment by government kuti vagadzirise zvinhu zviri kunetsa ku health sector. Ndirokwanisa kupa an example kuti izvo zvichiremba ari kutambira net income I think 1,400 RTGS. Mukaiconverta nema parallel market rate, this is about $80 or $70. Hakuna anyway in the world kwekuti chiremba anorarama nemari shoma yakadaro. Chiremba haasi kukwanisa kuisa fuel, just a full tank. Salary yachiremba ye 1 month is a full tank yekudira mota kuti aende kubasa. Those things need to be addressed so that we keep my perennial strikes aramba agara rungoitika ku health sector. Hazvitifadzi kuti gore negore vana chiremba vanoratidzira. Ngatiite political commitment. Kana zvichinge zvanetsa, let's come up with a sustainable solution. Kuti zoni, how do we solve nyaya yemachiremba? Do we introduce my health levies? Enes kune mobile levies inotorwa for the health sector, for example. Can we channel that money to fund my salaries ana chiremba so that we don't put a strain on the fiscus? Kana hurumende ichita ina mari. So what it means is the stakeholders They need to sit down, vogara pasi, vogadzira a sustainable solution. Inogadzirisa strikes are kuitika ku health sector. Chechipiri, the second grievance iri kuita kuti vanachiremba vasaende kubasa inyaya yabdafena yamagombe iyi. Mazwira andinoita, and with all the confidence yandinayo munyaya iyi, vanachiremba havadzokere kubasa until nyaya yavamagombe iyi yainvestigetwa, yabudiswa pachena kuti varipi, vadzoswa vari vapenyu. So that is total accounted for. Vama Gombei, vanga vari kurwira kodzero dzachiremba wese ari kushanda mugovernment hospital yemuZimbabwe. So, kana muchirema arova nhumwe, zvatofanira kuti marova kamunhu avatumwa. So, handiona anachiremba achikwanisa kugadzira. But so far, the response yataona, explanation ye 34 iri kutaurwa iyi, haisi kugutsa vanachiremba vakawanda, haisi kugutsa maZimbabweans akawanda kuti kungave ne 34 ingarambe ichiita zvinhu zvakadai zvisakarurama munyika yeZimbabwe. Ndoda kutaura nyaya yataurwa navamugwadi kuti isusu hatisi kuti vamagombe vakatorwa nehurumende. I think kana iri impression yavaona, maybe havangasina kunyatsoteerera kana kuti vatadza kundinzwisisa. Isi tiri kuti vamagombei pavakatorwa vakatumira message vachiti kune vanhu vanda abdata vakati vakati. Message iripo pasocial media, it's there for the world to see. And it's not in a dispute. Kuti vamagombe
kana mama vatuma kune rimwe bato kana kuti mama vatuma kumwe.
If not in dispute kuti vamagombe vanga vari kutungamira manegotiations angari pakati pehurumende nerusangano remachiremba. Saka kana pachinge paitika chitiko chakadai, hazvina kushata kufungidzira kuti hurumende could be one of them. There's no one ari kuti hurumende ndiyo yakatora vamagombe, but it's a suspicion which is valid and which is there. And history is the best teacher. Chine nyaya itaizamara. Itaizamara paakatorwa. Hurumende yakabuda guns out. Ichiramba kuti haana kutorwa. Hapa mwanga akadzakwa, pamwe anga ari kubhawa.
Same
explanations ziri kutaurwa navamugwadi. Dzakangoisiwa pana dzamara. Ava makoti mangani dzamara asingazivikanwe kuti aripi. So, hapana chakashata nemasuspicions ari kuitwa nevanhu. Kutiko iyo hurumende inogotadza sei kukontrola. Whether it's first force or second force or third force. Whatever force you want to order, Isusu knows that it is the role of the state to provide security and to protect my citizens.
Alright, Dr. Nyamara.
Number three, kuti week in, week out, sonde ne sondo, wanaona toro amuzimba, wanaona.
Dr. Nyamara.
It means kuti, regarda ni bota wawo samara, hati wangwa kutawara naka nyarara.
Okay, kurubi za ikupeza, nekupane umu anfa upina mchirongo, 1 minute.
That's why I'm going to tawara yao tere rao, neuti nda kutere reo chitawara. So, what I would say is, there's nothing wrong. Let's not criminalize my suspicions. Let's have an open mind. Even the Minister of State Security is not one enough. God, let's have an open mind. Maybe the doctor wants to say, oh, let's investigate with teacher get to Kovari. But that's a good idea to say my citizens. I'm a Chiremba, Zimbabwe. Somebody that Chiremba, Adzoke, Armo Penyu, Adzoke, Rano Ita Basaraki. No matter what, I'm going to go to my doctors, I think Kanamanga Murunyanzo Terera, Vama Gombe, Vama Gombe, Vama acting president, we sang and Rema doctors. Avana Gunzi is the
doctor. Dr. Nyamani.
Then Mono Ziva, I mean, I'm Gwadi.
Dr. Nyamani
akaitika kusangano remachiremba. Vanhu vanga variko vanga vari kunzi ndovari kutungamira sangano remachiremba.
Dr. Nyamani
vakapedzisira kusarudzwa nevanhu kare. Constitution yemadoctors inotaura kuti machiremba ano.
Alright. Haikuyashisa ndakuyashisa pachirongwa zviri kufaya. No, Dr. Nyamande. Unfortunately, Doc, I'm going to put you on addition with ngitatsa munyu guest. Pangosara 7 minutes saka mongondiregerawo. Let me go to Umnumzana Charles Nyoni, yena olwela ilungelo loluntu vanorura kodzero dzevanhu munyika. He was a good friend of the Itai Dzamara. Vanyoni, Mr. Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo putunjani.
Ngiyaphila kunjani Nomzana?
Hayi, ngiyaphila. Sekusele 7 minutes lapha kuhlelo kukhanya ngani kuyachisa. So I'll just ask you to get straight to it. Wena njengomuntu olwela ilungelo loluntu, What do you have to say about, you know, ukunyamalala kwa doctor and njalo abanye abantu who have been abducted elizweni eZimbabwe? Kulomnumzana uthafazwa mgwali ehlelweni, yena uthi hayi abantu should not be quick to run to, you know, the news outlets and so forth. Kumele banikeze uhulumende ithuba lokuthi yena ayenze investigation abone ukuthi kahle kahle kuyini okuhluphayo abantu.
Sibili engatshona esiqedela isikhathi esitshela ukuthi sinikeze uhulumende ithuba elokuthi ayenze ama-investigations, but into eqakathekileyo ongamelanga siyikhohlwe lapha ngeyokuthi uPeter lo onyamaleleyo ngumntwana komunye ubaba lomama, njalo ngubaba komunye kwabanye abantwana, eyindoda komunye naye umfazi. Le abakhalayo kathesi bedidizele ukuthi ukuphi ungaphi, bengakwazi ukuthi ingaphi. So singaba lo mcabango nalowo ukuthi umuntu esikhuluma ngala hayi lo kule izihlobo zakhe ezihluphekayo zimdinga ukuthi ungaphi. Asingeke sajustify lokho sokukhulunywa ukuthiwa ngama 34 54 66, lokho yikuhlanya sibili, ngoba uhulumende lo kaqalisanga ukunyamalalisa abantu kathesi, kwaqalisa ukwenzakala kudala. Awo iteta mara lako Patrick Nambayala babuya banyamalala uhulumende kachongo lutho, njalo akula investigation kumbe dokotela avulwayo kumbe umuntu wabotshwayo, kwaze kwayiwa emakhothi ukuthi kuthiwa kaba investigate, but lokhu batshengisa ukuthi vele bakuyeyisa bakukhangelela phansi. So kathesi nxa abantu sebebuya kathesi kumaplatform anje lapha sebesitshela ukuthi siphe uhulumende ithuba, yikufuna ukudlala ngengqondo zethu sivele nje sithukuthele nje silolaka silobhova olokuthi kathesi imuli kaItiza mara abuyingane zakhe kazikwazi ukuthi ubababo ungathi uzabuya kumbe vele kakusabuyi muntu, ukuthi umfazi wakhe sekumele ayende yini mbumela alindile akula nto eyaziwayo. So kabayikile ukusiqedela isikhathi besitshela ukuthi ye kwathwani kwathwani uJessica Majomela wathathwa wathunjwa waze wagcina wabuya kathesi. Siyakwazi ukuthi vele yini indlela esetshenziswa nguhulumende ukuthi nxa umuntu ekhuluma into ezingathandwa nguhulumende ebeke sebefuna ukunyembezela uZulu. So asitshiyeni ukuqedelana isikhathi ngokukhuluma kwama-34 uPeter lo bamlethe nje ephila ukuze udaba lolu luphele. Batshiyane lokufuna ukuthi ye ama-Americans ye MDC ye wathintini abantu abagulayo labantu abafaya ezibhedlela abalandi ukuthi ngumuntu we-MDC kumbe ngozanupiva. Kufa umntakaZulu, kufa umZimbabweni, kugula isikizini yalapha eZimbabwe ene right yokuthi ibithola ukwelatshwa njalo yokuthola imedication. Isikhalazo sabodokotela lesi silegithi ngoba labo bafuna ukuthi basebenze okusegcekeni njalo basebenze umsebenzi wabo bewuthakazelile, bethola labo ukuphiwa into ezihambelana lokusebenza kwabo njengokufunda abakufundelayo. So uhulumende kake atshengise nje for once ukuthi une-compassion lezisebenzi zakhe. Amanesi ake akwenza lokho ukuthi bafuna ukustrike, uhulumende wabaxotsha umsebenzi. Kathesi odokotela kabamaxotshe phela, futhi sibone njengoba bona bezithi bashaya amakhomandi lo zabo ukuthi uZulu engafuna ukungena emgwaqweni basidubule kumbe umuntu engafuna ukuphikisana labo basithumbe. Kathesi abotatenda Mombeyarara bathunjwa ezindlini, laba amathicha lawo bathathwa ezindlini batshaywa baze badatshulwa amaqolo la, betshayelwane ukuthi kwenziwani umuntu ebesebesitshela ukuthi ngama-34. Ama-34 wokuthini? Ukuhlanya sibili lokho. Sesijwayele abantu labo.
Ngiyakuzwa Charles, wathi sinikeze uthafazwa ithuba lokuthi akuphendule. Vamgwadi, your last sentiments nokuthanga sala 3 minutes pachironga saka ndongokupai a minute and a half. Muri kunzwa vanyoni vanorura kodzero dzavanhu vabopindawo muchironga vakati inyaya yema-34 they're not buying it. Anzi hurumende should do their job and ensure that the citizens are all safe munyika. Pindurai tinzwe, your last sentiments. Vamgwadi,
sure that all citizens are safe munyika and those citizens must also give the government its room to protect them itself. Mm-hmm. The government must not be expected to protect and guarantee the security of citizens, which citizens do not want the security to play its role on them. That is why ndiri kutaura kuti zvokuita zvokutsvakisana mari kumadhona kana kunotsvaka mari kunze kwenyika mune kutsvaka mbiri muchiti mwana aita asangana nedambudziko kana kuti citizen yaita dambudziko is right to ZPP Zimbabwe Peace Project or is right to the American Embassy for assistance, one of the state that you are supposed, that is supposed to protect yourself itself does not know. Zvakashata izvozvo, hazvina nguva zvinotibatsira. Uye panguva ino chandingangoda kutaura ndechekuti vanhu vekwamagombei na mfungwa wai nao na kuwadzwa kwai nao na niwo ndotori nao na nguo hazvinaina kuti zvamukaibva na MJC nekuti hatiri kuziva chakaona chiremba chiremba anoneta kutsena ende tinodawo kuti chiremba ngaripo asi ngazviitwe nemugwara chikoti kana taona maanza abuda tachiti inaro apa pakafamba pakadai pakadai kwate zvokuti vateedzere basanga kakazvimirira onga kana kuaronaka mbiri nekamudziko rasangana nadokta votati ndizvozvo aiwa ngavateerere vachishandawo nehurumende nekuti ndiyo yoga chete nokwanisa kubatsirana navo
zvii zvakaiti aiwa takunzwa aiva mugwadi nguva ndiyadyanana. Thank you so much. I would like to take this opportunity ukuchindibonge wonke muntu oke wangena kuhlelo, wonke muntu that wrote their comments. Siyabonga kakhulu. I'd like to thank a special shout out to my three guests that joined me tonight and of course the callers that made it. Sibapo muhle, sasvika kumagumo echirongwa. Same time next week, let's meet here. Bye bye.